ex-president president kana vasati vasaina hasati ramutemo inenge ringori bill kana vapresident vasaina then rotogazetwa rava mutemo nawo inenge yakutonzi the constitution of Zimbabwe or amendment number 20
tichitarisa kuti nyika inokutarisirwa kuita sarudzo kubva iye nhasi kusvika musi wa 29 June pananzi panopera upenyu hwedare reparamende sarudzo dzinokwanisa here kunge dzichiitwa mutemo iwo uchangobva kusainwa vamudzonga
zvinoitika ndezvekuti president vanofanira kuasenda kubill kana kurega kuasenda within 21 days from the date on which the bill is represented to him izvozvozvo 21 days tikatarisa tovhiki lawyer rikapresentwa kuna president president vanofanira kuasenda kubill iri 21 days dzisati dzadarika from the date yapresentwa kwavari asi takatarisa nemazuva aripo nenyaya ya 29 June ndinoona zvichinetsa kuti sarudzo dzinge dzichiitwa musi wa 29 June chikonzero chiri chekuti kana constitution yacho yavapo constitution iyi iri kuestablisha mamwe maorgans nemamwe institutions anga asirimo muconstitution iripo iye zvino saka ndinoona sekuti hakusi kungoti ikange yanzi yavapo zvakutoita kuti sarudzo dzichiitwa nokuti pane vamwe maorgans nemainstitutions andiri kutaura aya anofanira kunge aestablishiwa kuti zvive in line with the new constitution yacho iyoyo saka ndinoona sekuti zvinokwanisa kutinetsa kuti sarudzo dziitwe musi wa 29 June
vasamukange munotiwo nemashoko avamudzonga
ini ndinowirirana nawo nekuti kana constitution yapo sezvaataura kuti izvo pane mamwe anoda kuitwa maamendments like the electoral law handiti yaivepo yakudhara yanga isingabvumire maaliens kuti vavhote nawo izvinezvi vanhu vanobvi ivo vanhu vaya vasiri vanga vasina citizenship mimunomo vanga vasingabvumirwe kuvhota but iye zvinezvi vaakubvumbidzwa manje kuvhota saka tanoda amendment kuti titi vanhu ivavo vaakubvumidzwa kuvhota ava vanovhota vanenge vari vachivhota vane maqualifications mamwe akadini neresidensi yerekuti anofanira kunge achigara muno munyika kana kuti munhu anogona kubva kusouth africa zvingozviri arien ouya achivhota achidzokera kusouth africa here munhu iyeyo anogona kunge anemba muno here izvozvo manje zvinofanira kudzokera futi kuparamendi zvonodhibhetwa kana paramendi yabvumira kuti aiwa munhu aiuye vati kuti maarens ava vanovhota vakadai vakadai then pakuzouya registration yavo because vamunga varegisteka musati mazuva kuti vanokwalifya here to vote
vamudzonga tinoona kuti upenyu hwedare reparamende huri kutariswa kupera musi wa 29 June kana dare reparamende rakapera upenyu hwaro zvinhu zvisati zvaitwa izvi zvii zvingatarisirwa nevana vezimbabwe
chokwadi ndechekuti sokufunga kwangu semaonero andinoita upenyu hweparamende hukwadarika sekutaurwa kwazviri kuitwa parliament ikadhizomvhiwa the executive can still run the country and the elections must be held within 3 months after 29 June hazvirevi izvo kuti maelection anofanira kutongoitwa musi wa 29 June iwoyo ndikatara chidaro ndiri kuti anokwanisa kuitwa within 3 months from the date inenge yaexpire like the parliament which is 29 June it's still permissible at law to hold those elections within 3 months after 29 June
vasamukange ko nyaya yegwaro revavhoti nebumbiro dzvari mitemo zvii zvinotarisirwa
zvinongoshandira ndozvandataura zvivi zvekuti panofanira kunge pane new register rinoita cover ishu yemavanhu vaitaitorwa in terms of the constitution iyoyo manje yange ichiri covered because the voters roll yaive yakudhara saka the voters roll could not accommodate vanhu vabvumidzwa kuvhota neconstitution ichasainwa napresident manje emphasis iri pavabvumidzwa kuvhota nawo
asi vasamukange mungaona here imi pachiitawo dambudziko rekuti iyo executive iri kutaurwa navamudzonga kuti inge ichifambisa nyika zviitike dare reparamende upenyu hwaro hwapera
problem yaipo ndeyekuti GNU yanga iripo ichirana country vanga vasingasenze zvakanaka in harmony saka ndo pachaita problem ipapo because ivo pachavo vanga vasingasenze zvakanaka saka nada vanga vasingasenze zvakanaka how are they going to run the country the only other way yandofunga kuti zvinogona kuitika ndezvekutoti president osenzesa executive powers